Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 1 2018. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inofanira kuva ne protocol yekumisa hoa. One of the weaknesses of the African Union is the so-called non-interference.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda musangano weAfrican Union kuMauritania.
You must be proud of your institution. Can a president and a consul please the local hospital?
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano kumvurwi vachishora tsika yevakuru vehurumende yekunorapwa kunze kwenyika. Tichakupai zvabuda mutambo weWorld Cup pakati peRussia neSpain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda musangano weAfrican Union kuNouakchott kuMauritania, uko kuri kutaurwa nyaya dzakanangana nezverunyararo muAfrica. Pakuvhurwa kwemusangano uyu, sachigaro weAU vari mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame varatidza kushishikana zvikuru nekuputika kwakaita rinofungidzwa kuti iGrenade kuWhite City Stadium muZimbabwe. Vaudza vaMnangagwa kuti vari kuchema uye kumira neZimbabwe panguva yakaoma iyi. Vakagame vataurawo mashoko aya kunyika dzakatarisana nematambudziko evanopfurikidza mwero dzakaita seNigeria neEthiopia, uko kwakakandwawo mabhambo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana akavabvunza nezvemusangano weAU uyu.
Musangano unenge uri kufamba zvakanaka, uri kubata nyaya dzinokosha kuzvizvarwa zvemuAfrica. Uri kutaurwa nevanhu vari kutaura zvinhu pajekerere, zvatinoti muchirungu vari kutaura with honesty to one another. Chanyatsodzibata pane zvataurwa ndechekutarisa yatinoti extremism iyaya, chigandanga nemhirizhonga dzinoitika kuEthiopia, Nigeria nekuMali neextreme violence dziriko. Vabata nyaya yeZimbabwewo vachichema nesu mukurasikirwa kwatakaitwa nekukuvadzirwa vanhu kwatakaitwa nekuvhiringirwa nyika yedu kwatakaitwa. Asi chakanyanyokosha chavataura ndechekutivo 70% yeincome yamuAfrica resources iri kurasika kana kubiwa. Corruption ndinova ndori wetopic yavari kudhilana ndemwe timu yavo yekudhila necorruption. Saka kubvisa corruption nekumeka sure kuti zvicherwa namaresources atinawo, our good land, our good production, our good minerals, which 80% of what the world needs is in Africa. Iwayo yesaya, maresources iwayo, are focused kushanda kudevelopa ma local economies, not kizwa mpoketi zevakuru, kizwa mpoketi zevanenge vanenge vachitonga.
So kuona kwenyu, munofunga kuti African Union ingaita basa rakakwana here pakumisa huori corruption?
Inofanira kuva ne the protocol yekumisa hoari. One of the weaknesses of African Union is the so-called non-interference nyemunezimwe yema, which if you look at closely, it's different from the European Union or my regional bodies. African Union, because non-interference yao panongoneka bit of intervention kavainako m mu issue the elections. It's more intervention. But zvinofanira kuitika ndezvekuti kufunga kwangu namaonero. Ndezvekuti African Union inofanira kuseta ma standards. Kana yaseta ma standards, inofanira kuva nenzira yekusanctiona nyika onawo nengo dzayo dzisingamiti standards. Nokuti ngatisakanganoi kuti muono wavaGaddafi pavakaproposa nyaya yeAfrican Union tichibva paOAU yanga iri yokuti eventually tive borderless.
Sachigaro wezanu PF kuUK province Vanik Mangwana vari parunare kuBritain natanunuka wande weStudio 7.
Mutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa vashora zvikuru tsika yevakuru vehurumende yekuenda kunorapwa kunze kwenyika vachisiya varombo vachiyaura munyika nekuti havana mari. Vachamisa vataura mashoko aya kumvurwi uko vanga vachiita musangano wekutsvaga rutsigiro nhasi.
Kana uri mutungamiri wenyika, you must be proud of your institution. Hello, vanhu ngavarapwe muno. Kana president akakosora puhama
Mashoko avo anotevera mutauro wasimuka munyika mushure mekunge hurumende yasimudza nendege mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi negurukota rezvozviwanikwa amai opa muchinguri kashiri kuvaendesa kuSouth Africa mushure mekuputikirwa nerunofungidzirwa kuti iGrenade kuWhite City Stadium kuBulawayo. Kunyange hazvo vaviri ava vakatakurwa nendege kunorapwa. Vamwe vanhu vanodarika makumi mana vakakuvara muchiitiko ichi havana kuwana mukana wekuenda kunorapwa kunze kwenyika. Zvipatara zvakawanda zvemunyika zvinonzi hazvina mushonga. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo vaimbopotawo vachienda kunorapwa kunze kwenyika zvikuru kuSingapore. Vachamisa vatiwo vachamira semusambangwena kuona kuti sarudzo dzegore rino hadzisi kuzobirirwa. Vavimbisawo kuti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vachagadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Ndokuva redi kwandiri economy tichipinda 1 August tapedza kuvhota chinhu chokutanga chinofanira kunoitirwa guruva toita nyaradzo toita magadzo acho toita mutiganekwe igodi noti tisa baba tisa why nhema dzinotangira pamari mukaone nhema yemari mane nhema yeekonomi mane nhema yehurumende mane nhema yenyika. Ngatibvisei nhema dzokuti takatora mashizha kana kuti tishu tanyembe kana kuti imari haisi mari. Bond not out. Tabvisa bond not tomboshandisa mari dzokune dzimwe nyika kwete nguva chipfupi. Yusa muhomwe mako, zoisawo brandi muhomwe mako, pfula muhomwe mako. Ndosaka tiri kuti tichinja mupaka chenechi.
Vachamisa vataurawo nyaya yeminda vachiti vakakunda hurumende yavo haisi kuzobvutira vanhu mapurazi.
Munyika matinoita migodhi inotyisa kudai mapurazi atinawo tingaita nhamo yatinayo. Tinoita nhamo nekuti varimo muhurumende havagoni kutungamira uye varimo muhurumende dambudziko corruption, nyaya yekupira vanhu mari. Mukatarisa migodhi yese mapurazi ese ari mumaoko evakuru vakuru. Isu tiri kutapinda hatina vatinotorera purazi. Munhu nemunhu ngaarime asi ngatipei matitle deed. Toziva kuti munhu ane title deed ndeuyu. Wese akapuwa munda fara zvako. Isu takasiyana nezani. Zani PF yakakuchonjomarisai makatonona paminda ipapo nekuti hakuna title. Tapinda tiri kuuya kuzokugarisai zvakanaka ipapo.
Zvakabatisa?
Zvika.
Kukula?
Zvipenzo.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika dzirikutarisirwa kuitwa musi wa 30 mwedzi uno. Pane vanhu 23 varikukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Muchirongwa chatinoita hurukuro nevarikukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro naAmai Joyce Mujuru varikutungamira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Tatanga nekuvabvunza kuti kutsvaga rutsigiro kwavo kuri kufamba sei.
Vanhu vanotya nokuti vanenge vachiziva kuti havachengetedzwe, havana chokwadi chekuti havazosara vakambunyikidzwa, vakarasikirwa neupenyu hwavo. Asi vanhu vakawanda vanonyatsotaura kuti kana nyangwe tikasauya kumisangano yenyu, isu taakuda sanduko, isu taakuda kuti tiendewo titungamirirwe nevamwe vane chavakamboitawo chatakaona chatakabata. Seni nzvimbo dzakawanda dzemuZimbabwe ndakasvika ndichiita zvinhu zvakasiyana siyana zvinechekubata, zvinechechinobatika, chekuti nzvimbo dzandafamba ivo vanhu pachavo ndivo vanototaura kuti ha, mai Mujuru vatakambenge tinavo kuno vachiri minista wemadzimai, kana kuti mai Mujuru vatakamboona kuno vari vice president vachititira project yakadai, kana kuti mai Mujuru vatakaona vachiuya kuno vari minista wezvemvura. Saka izvozvo izvo zvinotaridza kuti vanhu vari kuziva vanhu vakambovabata bata, vari kuziva vanhu vavakatomboona vachigara navo pasi.
Tombotarisawo matambudziko akasangana nenyika, kunyanya munyaya dzezveupfumi ndoinyaya iri pamuromo yevakawanda. Vakasarudza bato renyu, chii chamuri kuvavimbisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu, mabasa, mari nezvimwe?
Isisu zvatakanyanyisa kutarisana nazvo ndezvekuti tiri kuziva kuti vanhu upenyu hwavo hauna kutsarukana nokuti zveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Isu tiri kuziva kuti kana nyika ichinyatsoziva kuti upfumi hwedu hwezvicherwa hwakamira zvakati, iyo nyika pachayo, isu sevatungamiriri tiri kutoziva nyika hama neshamwari dzataitombenge tichitaura nadzo tichirimo muhurumende. Idzodzo idzo tikadzokera kwavari hazvimbotinetsa kumutsurudza upfumi hweZimbabwe. Tobva ipapo isisu tiri kuti bumbiro redu rezvatiri kuda kuita riya ramunoti manifesto, takati tinoda kuti tinge tichitevedzera budiriro isingasiye mumwe munhu kunze. Chii chatiri kutaura mubumbiro redu iri rinonzi idea? Tiri kuteedza nyaya yekuti budiriro yedu ngaisavepo ichinge yakamira iri kuno kudenga kusina vanhu. Budiriro yedu zvakanyanya ngaiende pasi kuvanhu, kumawadi. Imi munoinzwisisa riri bumbiro reZimbabwe riya iyai programu, kana kuti zvitevedzwa zvinonzi devolution of power. Isu hatisi kuda kuti ringe richingori dingindira, kana kuti zvizwi rechirungu rinotyisa vanhu kuritaura kana kuzvifananidza naro. Devolution of power kuendesa masimba kuvanhu. Vanhu vacho havasiriwo vari kuno kuna naHarare kana kuti vari mumaprovinzi umu. Vanhu variko kumawadi, kumadistrict uko. Isisu zveupfumi zvedu zvinofanira kunge zvichitaurwa kuvanhu.
Tochitarisawo nyaya yekuti vanhu vacho vari kukwikwidza gore rino vanenge vakati wandei. Hamutyi here sevanopikisa kuti zvinoita kuti mukana wenyu uderere, nekuti mavhota anenge achiti aenda kwaenda kwaenda uko?
Mapato mazhinji vamwe takatovaverenga musi uya waakaenda kunonyoresa. Saka tozvibvunzawo kuti ha, saka vanhu vanavo vari paki? Ndopaye panozenge pakutaurwa nevanhu kuti aya mamwe anenge anongove muhomwe aya. Asi haungadaro ka unongosiya hako zvakadaro nokuti unenge uchida kunyatsoona kuti tinzwewo zvavanoti izvi ndozvichi zvatichaita segwara redu zvatinofungira kuti dai tawana hurumende tiite izvozvo.
Mutungamiri weNPP vachitungamirawo People's Rainbow Coalition sarudzo dzemutungamiri wenyika Dr. Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwa zwai muri ya Zimbabwe ndo kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo regarega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza. Ini ndine Evans Zininga ndiri kuno ku Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura namukoma Nigel Kadziyanike vari mune zvematongerwo enyika. Tinzwe kuti zvari kuzvifambisawo sei kuHarare. Mukoma Nigel ndo kuchingamidzai kuchirongwa.
Ya kadziwai tinokuchingamidzai muri ya Zimbabwe.
Tiri kunzwa kuti imi muri kuchimhanya kache politics mukomo wangu kuHarare. Zvakamira sei?
Ndizvozvo makanzwa zviro kwazvo. Ndiri kumhanya kuti ndikwanise kuitawo councillor mudunhu reDlenora ward number 27.
Muri kupinda makaberekwa nemusangano upi?
Ndiri kupinda ndakazvimirira asi ndakatakura bhana iro rinoitwa People's Own Voice yatinoti iyo povo inova coalition yevakazvimiririra musarudzo dzezvematongerwo enyika.
Imi makasundwa neiwo kuti muzoti ndakumiririra dunhu rangu izvi?
Ini ndiri mugari wemuGlenora. Ndakaberekerwa muGlenora, ndikakurira muGlenora, nazvino ndinogara muGlenora. Saka matambudziko atinosangana nawo, ndinotosangana nawo neniwo. So ndizvo zvakandidhiraivha kuti nditi aiwaka, kuramba tichingove kuchema-chema, tinokwanisa kuitawo something about masituations aya. Ndoo zvakandidhiraivha kuti ndipindewo musarudzo ndinzwe kuda kugadzirisa izvo zviri kutambudza tose mudunhu randinogara.
Vari kuzvitambirawo sei vamunogarisana navo kuti mukomana wechidiki uyu afunga kukwikwidzana nevarume vakuru nemadzimai makuru arimo munharaunda?
Chinova chinhu chiri kufadza veruzhinji kwazvo nekuti nharaunda yagara yangofungidzira iyo kuti kudini zvematongero enyika zvitwa nevakura. Asi zvoga zvekuti ini wechidiki ndakasarudza kuti ndikwanise kupindawo musarudzo ndimiririre vanhu vedunhu randinogara. Chinova chinhu chakanakidza vanhu zvekuti rutsigiro chairwo ruri kuuya. Aiwa runofadza, runodekadza.
Kuti muzoti ini ndakupinda mune zvematongerwo enyika izvi, makazvitanga mapasera ripi?
Ini ndakakura ndiri mazviri. Asi kuzotanga kunyatsopinda mune yatinoti mainstream politics ndakanga iro gore rino, but ndakakura ndiri small time activist.
Totarisawo kwamuri kuenda, zvamuri kuvimbisa vagari vemudunhu renyu zvii pamuri kufamba muchiita makambeini apa?
Zvandiri kuvimbisa vanhu zvizhinji kwazvo. Mukapinda munharaunda yatinogara tinoona kuti zvakawanda zvisiri kuitwa zvinofanira kunge zvichiitwa, zvinosanganisira kutakurwa kwemarara. Tinoona kuti magarbage dzangove pese pese, china ya everywhere handitika. Uyezve Glenora ine nzvimbo dzinoitwa zvemabhizinesi, but tinoona kuti nekuwanda kwaita vanhu vanoita toti mainformal businesses, mashopping centers mashoma atinawo, hatitorina kana chinonzi public toilet. Saka zvinhu zvatinoda kugadzirisa patinenge tichipinda tichizomirira vanhu, ndakamira sacounselor, zvizhinji kwazvo.
Vamwewo vechidiki vari kunze uko vanofungidzirawo kuti pamwe rimwe gore vangangodiwo kuzopinda mune zvematongerwo enyika. Mashoko amungavasiyirewo ndeyekuti kudii?
Mashoko andingavasiyire ndeyekuti vechidiki vakasatora sarudzo yekuzvimiririra hakuna akagadzirira kuvamiririra.
Tokushuvirai zvakanaka musarudzo dziri kuuya idzi nai.
Aiwa tinotenda.
Ndinokutendai zvikuru kunge mati pamukana wekuti tikurukure nemi kudai tichinzwawo zviri kuitika kumusha.
Tinotenda imi nekuvepo kuti titaurirane.
Tinotenda zvikuru vateereri vedu. Ndinokutendai kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namukoma Nigel Kadziyanike vari kumiririra zvematongerwo enyika sakanzura kuGlenora kwavari kuharare uko. Tokuvigira zvakare chimwe chirongwa svondo rinouya patichakurukura nevamwezve vari kuita zvinosimudza mureza weZimbabwe. Kwanhasi togumira pano anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta
Manheru akanaka vatereri, ndinokuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tiri kuita hurukuro napasta Cynthia Chirinda hakutangwi veEvangelical Fellowship of Zimbabwe vari muHarare.
Ndinokuchingamidza vose vakateerera ndichitenda vaWande nekuva neni pachirongwa chino. Ndinoitwa Cynthia Chirinda hakutangwi. Ndinobata ndiri kuno kuZimbabwe. Ndakanyanyisa kurerekera kunyaya dzezveushumiri zvichienderana nenyaya dzekutungamira. Kutungamira kunowanikwa pakawanda. Kana tichitaura nenyaya yeutungamiri, vazhinji vanofunga kuti tiri kutaura kunge uri mune zvematongerwo enyika kana kuti kunge uchitungamirira pabasa. Asi ndinotaura kuti kutungamirira kunotanga kana munhu achikwanisa kuzvitungamirira iye ega. Naizvozvo basa zhinji randinobata kunenge ndiri kukereke kwandiri kuNew Life Covenant Church kuno kuHarare kuZimbabwe. Tinenge tichibata tichitarisa neurongwa hwekuti munhu kana achikwanisa kuti iye apupure kuti ndiri muKristu, uKristu hwake hunoratidzika here mukuzvitungamirira upenyu hwake zvichiratidza kuKristu mukati make. Naizvozvo ndichibata zvendiri kuEvangelical Fellowship of Zimbabwe kuEFZ. Ndiri kuWomen's Advisory Desk. Ikoko zvakare tine chinyanyoshanda nemadzimai tichiedza kuona kuti urongwa huri mumakereke avo huri kuvabvumira here, uyezve ivo vari kuzviendesa panzvimbo here yekuti vakwanise kunge vari panzvimbo dzekukwanisa kunge vachizvitungamirira nekutungamirirazve. Vanhu vanouya vachipinda mucounseling, vanhu vachiuya tichikwanisa kutinamate navo, tichikwanisa kutumira kwavari, nekuti dzimwe nguva vanhu vanenge vaine nhina dzavanenge vainazvo, zvinhu zvavanenge vakatakura muupenyu hwavo zvichivaremera zvizhinji vachitaya kwekuti vangagone kunotaura nani. Saka ndorimwe rimwe remabasa andingangoti tinoita vaWande.
Makaunza sei makambani kuti mushande nawo pane zvemadzimai nezvechechi?
Iwe semunhu kana uchinge waona kuti Mwari pane kwaari kukudedza kuti mushumire uri, hazvizhi zhinji tinobva tatsimbidza kuti tifunge kuti ushumiri ihwohwo hunofanira kungogara chete huri mukereke. Asi kazhinji unoona kuti mumabasa imomo mune maitirwo ezvinhu, mune mafambirano anoita vanhu, mune ndingatiko mashandira pamwe, kana kuti ivheni ukaushandira pamwe nyaya yeteamwork inogona kukanganisika nekuda kwekuti munhu mukati make mweya wake wakavhiringidzika, mwoyo wake wakavhiringidzika, mumwe wakaputika. Naizvozvo ndiri kuona kuti ndiri kugamuchirwa zvakanyanyika kumakambani akasiyana siyana vachitidaidza kuti tikwanise kushandirana pamwe chete navo.
Chamunosangana nacho iko zvino chakaoma mubasa renyu chakaita sei?
Zvipinyampinyi zvakawanda zvatinosangana nazvo. Nedzimwe dzenguva ndinoona kuti kana munhu akati asvika panguva yekuti iye pake zvake ari kuda kuvandudza kana kuti ari kuda kuva neupenyu hutsva, haungakwanise iwewe kuti umutizo aiwa wakaita upenyu hwako hwakadai, zvinhu zvinokuitira zvakanaka zvari kadai, kunze kwekutenge munhu azvipira iye kuti chokwadi maitiro aya yatiregai ndaasii. Iroro ndingangotiri ndiwo dambudziko ratinongosangana naro mubasa redu.
Ko vanenge vachida rubatsiro kwamuri vanokuwana ipapi?
kuzvino tikuwanisa muHarare tiri pa number 13 Boston Avenue kuEastleigh ikoko kudokume maprograms atinoita atinobatsira zvakare kunenge vanhu vaya vanenge vane matambudziko ezvinhu zvavanenge vakasangana nazvo kana kushungurudzwa kana kune madzimai anenge akashungurudzwa
nemashoko iwavo vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chesvondo rino apo tanga tichitandara napastor Cynthia Chirinda akutangwi veevangelical fellowship of Zimbabwe vari muHarare ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero mosara zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kunhau dzemitambo. Mutambo weWorld Cup watambwa nasi kuRussia. Russia yaita chisionikwe apo yarova Spain 5-3 mapenalties mushure mekuita mangange 1-1. Izva kureva kuti Russia yave kupinda makota finals emutambo uyu. Russia yabatana nedzimwe nyika dzakapinda makota finals nezuro dzinoti France neUruguay. Nenguva dza 8 manheru ano pane mumwe mutambo apo Croatia iri kutamba neDenmark. Mangwana Brazil ichatamba neMexico nenguva dza 4 kuchizoti manheru nenguva dza 8 Belgium ichitamba neJapan. One new light high, 1,000 roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, all year, we've been waiting for this, all year, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. Sezo mbwa idea pera rigaiti botarisa msure na uzwa kare. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vopinda musanganowe African Union ku Mauritania. Mutungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa weta musangano ku Mvurwi vachishora tsika eva kurve hurumende yekunorapwa kunze kwenyika. Mumutambo we World Cup watambwa nasi, Russia yakunda Spain muma penalties chibva yapinda ma quarter finals ichibatana ni France ne Uruguay. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Anukonika ni mfaru ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC. Ndokisi ya mina Gibbs Dube munaudze East Ndebele.
Soku izika